Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekushungurudza nekuruva vanhu vasina mhosva. Sangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition nasi rinotarisirwa kuita musangano nemukuru weSADC. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nezuro vakarowa zvakaomarara nemapurisa anga akapakatira zvombo pamuzinda webato ravo pavakange vakamirira kuturwa mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC avo vanga vaungana pamuzinda webato ravo paMoge Mutsvangirai House vakomberedzwa nemapurisa mushure memaminitsi mashoma vaChamisa vasvika pamahofisi apa ndokuzvindikitwa nemapurisa anga akatakura zvombo. Mushure mekuzvindikitwa kwavaitwa nemapurisa, vatsigiri veMDC ava vabva vaita rutsoka ndibereke vachiita ziva kwake aziva kwake, zvabva zvaita kuti mapurisa aya amwaye hutsi hunokachidza pamuzinda weMDC. Mapurisa aya abva atanga kurova chero munhu anga ari mudhorobha, izvo zvakonzera kuti zvimwe zvitoro nemabhanga zvivharwe kwechinguva. Mumwe abatwa mumhirizhonga iyi vatongogara Machimbidza vati vanga vasinei nezvanga zviitika pamuzinda weMDC asi vangosanganikwawo navo pakati pedhorobha vakarohwa zvakaomarara.
Ndiri kubva kubasa kwangu kutafs handizi ndiri kuenda kuna Fort kufaramatsi ndoda kunosangana nemurungu wangu. Ndiri kufamba mapurisa ari kufamba achirowa vanhu enda kuvapo wesikuzvi yangu yekuti ndinoo ndiri pabasa handisi maagenda emu zvamuri kuita. Vakundirova chavari kundirovera chii? Mapurisa hasiwo anokwanisa kuti kana zvinhu zvakaomera vana veZimbabwe mapurisa akaomerwa nesita akaomerwa. Kana pane vanhu vari kuita maprogramu avo ngavarege kudzidzisa zvichireva kuti mapurisa haasisiri estate amunangagwa zvireva kuti ndezanupif.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC vatendai biti vashora zvaitwa nemapurisa vakakurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti riise ziso raro muZimbabwe.
SADC must be watching this. Mrs. Tex must be watching this. President Ramaphosa must be watching this. Foreign Minister Naledi Pandor must be watching this. This is not acceptable. This must stop.
Hatisi kuda maninga akadaiso. Hatisi kuda zvekupenga zvakadaiso izvo.
Studio 7 yafonera mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo patasvika pamahofisi avo pamuzinda wemapurisa. Vanyati vanga vachinzi vanga vabuda vachitora mashoko avo kuvatori venhau nehumwe utungamiriri webato ravo ayo avanga vachidaidza kuti Hope of the Nation Address. VaChamisa vashora kushandiswa kwemapurisa nemauto mune zvematongerwo enyika vakati vaitarisira kuti paizove nemusiyano pakati pezvaiitwa nehurumende yava Robert Mugabe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. VaChamisa vati sebato vave kuzosvika padanho rekuti havachakumbire mvumo kumapurisa kana vachida kuita misangano kana kuratidzira sezvo zvave pachena kuti hurumende yava Mnangagwa haisi kukoshesa zviri mubumbiro remitemo. Mushure mekurambidzwa kakawanda kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa munguva pfupi yadarika, VaChamisa vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vachiti chitsvambe chave kuruzhinji kuti rugadzirise zviri kunetsa munyika kubudikidza nekuzadza migwagwa ruchiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro hurumende yeAmerica inoti haisi kufara nemapurisa eZimbabwe ari kushandisa masimba akanyanya pavanhu vanoungana sezvinobvumirwa nebumbiro remutemo. America yati hurumende yeZimbabwe inofanirwa kurega kushungurudza vanhu sezvairi kuita. Vatibo Negi, avo vane nzvimbo chaAssistant Secretary of State for U.S. Department of State's Bureau of African Affairs, vati zviri pachena kuti hurumende yeZimbabwe haisi kutevedzera bumbiro remutemo wenyika iro rinobvumidza vanhu kuungana kana kuratidzira murunyararo. Vachiti vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze mutemo wenyika uye kuti irege vanhu vachiungana murunyararo pavanenge vachida. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kutarisirwa nhasi kuita musangano nemukuru weSADC Dr. Tex kuti vazeye nyaya dzezvemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Crisis in Zimbabwe inoti zviri pachena kuti dambudziko remuZimbabwe riri kuramba richikomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing vava.
Nhasi tiri kuita musangano nevamiriri vedzimwe nyika vari muBotswana. Saka tichaita mamiting wayo nhasi ende tabva ipapo tiyazonosanganazve neSADC Secretariat. Sezvekuzva kwatava takataura kuti taifanirwa kusanganawo neZuru, asi nekuda kwekuti papa nezvimwewo zvavanga vakarongawo, saka vakati tinofanirwa kuuya nhasi.
Chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo?
Chekutanga, kuti chinangwa chemisangano iyi mawira atakaita kuno, chekutanga ndoti nditaure kuti takasangana nemazimbabwens ari kugara muBotswana. Sekuziva kwenyu mazimbabwens vari kugara nedzimwe nyika vane chido chekuona nyika yavo ichibudirira, vane chido chekuona shanduko munyika yavo. Saka taikurukura kuti zvii zvingaitwa kuti vabatsirewo kuti kuZimbabwe ive nyika yakananga uye shanduko ireko kuZimbabwe. Tinovazve takasangana nemasangano akazvimirega ari muBotswana kuti tivataurirawo zvinyuto zvedu zvekutinetsa kuti ivowo vavo vanoudzawo hurumende dzavo kuti hurumende dzavo dzitaurirawo Munangagwa, dzitaurirewo vari kutonga munyika yeZimbabwe kuti nyika ngaitongwe zvakanaka. Uyezve tine misangano yaindambotaura yatiri kuita muzuva ranhasi, asi chinangwa chemisangano yezuva ranhasi ndechekuti tive tinopawo update kuvamiriri venyika vedzimwe nyika vari muBotswana nekuda kwesituation iri kuZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Sekuziva kwenyu, Zimbabwe haisi nyika inogara iri yega, haisi nyika iri yega, inyikawo yakakomberedzwa nedzimwe nyika. Uyezve vataurirewo mabasa atiri kuita isu seCrisis Zimbabwe Coalition muregion yeSouthern Africa yandingati SADC, nekuti kune zvirongwa zvakawanda zvatiri kuita zvinova zvisina kungonangana chete neZimbabwe asi zvakanangana nedzimwe nyikawo dziri muSADC, dziri kusangana nematambudziko ari kusangana neZimbabwe akasanganisira kufambiswa kwezvematemberi enyika zvakanaka munyika yeSADC uyezve nyaya dzekodzero dzevanhu.
Asi SADC munotarisira kuti inozvinzwisisa here? Nekuti takaona pavakapedzisira kuita musangano havana kutarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvavari kutarisa izvi, vaingoti zvirango ndozvakonzera matambudziko.
Sekutanga, ndinoda kuti nditi musangano watiri kuita neSADC, kana muchiziva gore rapera takanoita musangano nevai vasati garo wesangano iri vaiva president vekuNamibia, tichibva tavataurirawo zvinhu zvataifungira kuti zvaifanirwa kuti zvigadziriswe uye vati nyaya yeZimbabwe ive nyaya inoitwa mudariro. Nekuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinozoita kuti yandingati nyika dzakakomberedza Zimbabwe dzinovawo dzinoafektwa nezvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Saka SADC isangano rakakosha zvikuru munyaya dzekuti tigadzirise nyaya dziri kuitika munyika medu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing Vava vange vari parunhare muHadroni, Botswana. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira danho ratorwa nehurumende rokubhadhara vashandi vayo vese mari yebhonasi mwedzi uno. Asi mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawa Firajou, vanoti kunyangwe hazvo vatambira danho iri, hazvirevi kuti matambudziko evarairidzi apera, sezvo mari yebhonasi iyi iri mari shoma kwazvo pane inodiwa nevashandi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingati hurongwa hwebhonasi chinhu chakanaka kuti hurumende itambirise vashandi vayo vese mwedzi uno muNovemba. Kunyangwe zvazvo ichinge yaeredhawo neinflation, but zviri nani pane kuti yaizotambirwa muna Disemba. Saka tinoda kutenda ipapa hurumende kuti yaonawo zvatakanguri taona, although yatora nguva kuona izvi, yaona zvatakanguri taona ikanzwisisawo kuti varayiridzi vanodawo kuti vabhadhare bhonasi yavo ichine simba. Asi tichiri kungotaura kuhurumende kuti nyaya iripo pakati pevarayiridzi nehurumende haisiri yebhonasi. Bhonasiwo inongori extra mileage. Nyaya iripo ndeyekutambira mari inokwana. Saka bhonasi iri kunyange rauya harisi rakakwanisa kukapasiteta vashandi vehurumende kuti vange vachikwanisa kuenda kubasa kubva Monday kusvika Friday. Saka tiri kungokurudzira hurumende kuti dai yamboteererawo zvinotaurwa namaprofessionals, igare pasi ikwanise kuti varayiridzi vakwanisewo kuti vaende kubasa vavacapacitated.
Saka masvika papi neiyo hondo yamuri kutaura yekuti munge muchiwaniswa mari dzekufamba, varayiridzi vachiri kugara kudzimba here vachishaya mari dzebhasi?
Ndandida kutaura kuti idzi hadzisi mari dzokufamba, asi imari dzokutorarama. Nokuti kunyange kana murayiridzi asina mari yokuti atende chikafu kumba kwake adye ari incapacitated, ndinokunga munotoziva kuti nezuro chaiko kune murayiridzi akadonha mukirasi achidzisa medzi, akadonha nemhaka yenzara yokuti anga abva kumba asina kudya. Hatina patati tasvika, hurumende iri kuti ignore. Ende hurumende zvikuru public service anova iyo employer yakatonyorera madsi tsamba dzokuti vachaje maticha asingauyi kubasa ari incapacitated. Asi zvinototikanamadza kuti employer anopa mari shoma kuweka kuti weka isakwanisa kuenda kubasa kuti azotanga kumuchaja. Saka takatomirira machaja acho tione kuti anobuda sei, nokuti kuti ticha achajiwe employer unofanira kukwanisa kupa mari inokwana yokuti ticha adye agoenda achinodzidzisawo kuchikoro maiso kwazvo nyemba kusadzarungwa.
Vazhou, vamwe vanobvunza kuti varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa nekuti havana mari panyaya incapacitation yamuri kutaura iyi, asi hurumende iri kuvapa mari dzinonzi transport allowance. Mari iyoyo iri kuzoshandei kana vasiri kukwanisa kuzoenda kumabasa?
Nai, transport allowance $100. Kuna ticha anoda kuti akwire kubva kuchitungwiza kuti apinde muHarare anoda $8. Kuzobva muHarare achienda kutafara anoda $7. Ndiyo $15 times 2 ndiyo $30 pazuva rimwe chete. Zvinoreva kuti pamazuva matatu mari iye inoa transport allowance $100 yapera. Saka mamwe mazuva acho anoiwana kupi mari?
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawa Firajou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Muchungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa namufundisi Ivan Mawarire havachatongerwe mhosva yekuda kupidigura hurumende yavakange vapfumirwa mushure mekunge vachichusi vati vambosendeka nyaya yacho parutivi. Vaviri ava vakasungwa munandira apo vanhu vakaratidzira kusafara kwavo nekudhura kwezvinhu munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMawarire.
Zvinova zvinhu zvatagashira hedu ngati nini nemufaro, asi mufaro wacho mushoma nekuda kwezvinhu zviviri. Kutanga ndechekuti izvo takanga tiri vanhu vanga vasina kufara mhosva, hataifanirwa kunge takasungwa pekutanga muna January. Chechipiri ndechekuti izvo takatswedzwa gore rese tiri vasungwa mwedzi inokwana kuita 11 months vachiramba kuti varase nyaya, tichiva kukumbira tichienda kucourt mwedzi nemwedzi kuti dai matiregera kana mazogadzira mapepa enyu mozotidaidza, ivo ndokuramba asi ndokuzobvumana. Saka tinozvigashira hazvo, asi tinoshoropodza matare edu toshoropodza zvekare nehurumende yekudzvinyirira kwavatiita pane mwedzi yapfuura mwedzi 11 iyoyo kubva kuna January kusvika iye zvino.
Saka muri kuronga kuita sei Pastor Ivan nenyaya iyi? Muchaendesawo here vanga vakusunga yava kumatare nenyaya yekukushungurudzai?
Izvozvo ikodzero yangu semunhu anova anonzi pachirungu citizen wenyika. Saka zvinhu zvandichange ndichitarisa pausungwa hwandakaitwa zvekare mugore ra2016 na2017 tasungwa nehurumende yaRobert Mugabe. Patakazonohwina nyaya yedu nekuti 2017 takatoenda tikanosvikokunda takatapedza ndokutarisa magwaro edu ndokuona kuti aiwa takasunga zvisiri pamutemo zvisina mhaka nemabatirwo atakaitwa ndokubva tavaendesa kumatare. Saka nyaya yedu iri kumatare izvozvi yatiri kuedza kuti izvo hurumende ngaitariswewo nedare kuti yakatyorawo mutemo. Kwandiri inini zvinhu zvakakosha izvozvo nekuti vanhu vakawanda havazive kuti hurumende inokwanisa kuendeswawo futi kudare nemunhuwo zvake kana munhu iye achinge aona kuti akanganisirwa nehurumende. Saka ndinoona mukufamba kwenguva tinenge tichazvitarisa kutona kuti zvinoitika here izvozvo.
Vakawanda vari kubvunza kuti ko sei Pastor Ivan vati zii mazuva ano zviri kufamba sei?
Ndinofunga manzwiro amaita nyaya iyoyi kunzi yabviswa kana kuti yaraswa kana yadzorwa nhasi kuratidza kuti izvo tanga tiri pausungwa, tanga tiri pakuteerwa tichitsvagwa nekutariswa nemapurisa kana kuti nevamwe vaya va Central Intelligence Organization. Saka kana upenyu uchiara mazuva nezuva uchicheuka cheuka uchiwanda wanda uchivhunduka vhunduka asi zvinhu zvinonakidza zvinoita kuti upenyu hunge hwakagozha zuva nezuva. Saka kuti tiite basa redu rekumirira vanhu, tiite basa redu rekuti tisimudze manzwi, zvinotinetsei. Unenge uchityira upenyu hwako pamusoro paizvozvo, unenge uchityirawo zvekare kuti izvo nyaya dzacho dzikawanda kumajeri, kupingwa kumajeri nekuramba muchienda kumatare, ndinoona sekuti izvo upenyu hwacho hunonetsa kurarama. Iyeni wacho ndanga ndasvika panzvimbo yekuti izvo kana utano hwangu chaihwo hwanga hwaakukanganisika nerwendo rwandafamba kwemakore matatu apfuura. Saka ndanga ndambonyarara kana kuti ndambodzora mbichani kuitira kuti ndiwane kufema, ndiwane yavanoti pachirungu kurikavha. Saka ndinotenda kuti vanhu vanozvitambirawo vachinzwisisawo kuti izvo aiwa munhu wenyama anombosvikawo pakuremera.
Mufundisi Ivan Mawarire vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yekurohwa nemapurisa kwakaitwa vatsigiri veMDC nezuro. MuDaily News nyakare vaimbove gurukota rehurumende vatsvinga Dhuve vanoti hurumende haina hanya nekusunga vanhu vakaputisa bhambi muBulawayo gore rakapera. MuNewsday mune nyaya inoti munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe vakaudza nhengo dzeparamende kuti masoja nemapurisa havasi kufara pamusoro pekunetseka kwavari kuita uye nekushomeka kwezvekudya pamwe chete nekushayikwa kwembatya dzebasa ravo kana kuti mayunifomu. Yasvika nguva pachirongwa chino yatinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Nokuti makadini kuvashamarira veStudio 7 inongoti mundangagwa nepolisi yake ngatitse musha ngatikwanire enda zvarudi tsezgeza akuti jeria mani akuna negiji muchichi anezva kutsvaga manje
pa Studio 7 apo paka dodi, eduweka, ema imbondu furira odiwi, kunewa arumewe zanipiefa, kuti avanzi kutsitsere, ne nyika yeZimbabwe, majority yeZimbabwe yatambudzika weduwe. Ko, mbubo mariwe denga, vano izgoe rinyika edi, kwa tino gara kuno ukuka kumbia, zekuno uku, nesu kumbaku edu sinu uwaza. Takati tiku zitonga kuzere, zitonga kuzere kwa chuko kuti tiku itere kuti wataka intere kuhondo kwa chuko kuti waka inda kuhondo wajigimu asuna sasunuba tira zwenu so kuti wakushiri nginya wachijika sakatochi inda uwele mwondo msangu uo tichitangi zao masojaka masoja atire giri ya weduwe ameno asukwa zunenda zichashika chiti.
Mamuka sei mkuma atanunu kawande ni watori wesewe na we studio 7. Tinotenda zvikuru nenguva yamuno tipa inoita kuti tiwane kutiburitsa maonero edu. Ini ndakafara zvikuru nezuro pandakanzwa mutori wenhau anonzi Safari Njema. Mutori wenhau anonzi Safari Njema anoverenga nhau dzake zvinondifadza, anoverenga nezwi rakanyorovera. Tinoshira kuti dai mukawanikwa muchimuburitsa zvakare kana kamwe chete zvako pasvondo. Tatenda ndiri kutaurawo ndiri ku Cape Town, South Africa.
Mangwana nakanaka pa Studio 7 apo. Ndinoenda achipada gumizo muno muHarare. Ndarwadzikana zvisingaiti ngemuzvara nhasi nenhau yespeech yangada taona Prince ndinoenda achamisa mukutau. Vanhu varohwa mukoma wangu zvandirwadza zvandirabatikana chaizvo. Ukatarisa maaudhio ari kutendera paaudhio pana vangu baba vakapfeka maworksuit vaida kutsemuka musoro nekurohwa. Ipapa ndoda kuongororwa ipapo. Mafungiro angu andandichiita ini ndaachiona zvekuti president vachamisa vakavo dai vambomira zvokuadhiresa vanhu nekuti kana vachiti vada kuadhiresa zvoposa vanhu mutemo wacho hurumende wezanupf uri kunzi ungazvimbire mukoma wangu vanhu vari kukuvara ndiri kunyepo sengavatoita ngavatomboadhiresa mune imwe nzira isine kuti vanhu vaungane because dai mamuripo mukoma wangu maona vanhu vangu vachirohwa kamakwaite pane baba vari kubuda paudhi yako vaita kutsemuka musoro nekurohwa zvuru zvinodzadzidzi mukatarisa situation yandiri mazuva anoenda nachiremba hakuna madhokta vanorapwa kupi kwacho kuna vanorapwa manzeku ndinongotodai president vachamisa ka vaita imwe nzira iri nani isiri yekuadhiresa vaikuunganidza vanhu nekuti pakuunganidza vanhu apakapo ndopari kuita matambudziko mazhinji vanhu vari kukuvara zvisingaita ndinonyepera ndatendamo.
Makadii vashamarari vestudio 7, ini ndinoitwa Forget Gombezi. Ndinodawo kutaura pamusoro penyika yedu ndichitaura nekurwadziwa. Ini ndarwadziwa zvekurwadziwa zviya, especially nekurohwa kwaitwa vanhu mutaundi. Ini ndinoda kubvunza kuti kana ivo veZANU PF vachiti ivo vakahwina, kokurova vanhu vanovaroverei? Vanhu vari mustreet vari kuzvifambira zvavo vongobatanidzwa vachirwa. Kana ivo vanhu vacho vari kunzi vanyive veMDC vari kuita zvinhu zvavo zvavari kuita, vanorohwerwei? Vatadzei? Vabira munhu here? Vapwanya mashopu emunhu here? Chii chinenge chichiitika munyika medu? Kureva kuti ivo mapurisa atinenge tichiti ndiwo achengetedze vanhu, ndiwo vakutokwadza vanhu, ndiwo vakutoita zvisirizvo. Saka kuremekedzwa kwemapurisa kuri papi? Ende vanozoremekedzeka sei nekuda kwekuti kana masoja acho achipakata futi kuti vanhu ngavasadai, mapurisa acho achidai vanhu ngavasadai? Ko ivo sei vachizoti kana vari vanhu vezanupf vachiita zvavari kuitawo? Ava vakanganisi. Kana vaine urongo hwohwo vanenge vachiite, havambofa umbofa kana vakanzwa kuti kune munhu arohwa wezanupf. Asi unongozwa kuti kuMDC. Aiwa, isu tachema, tachema vana veZimbabwe, tachema. Tiri kutiwo kana kune ivo vari kuona vari kunze, ndimi muri kuzviona, tatambudzwa, tatambura isu. Tiri kuti pindiraiwo venyika dzekunze, tiri kuti onai matambudziko atiri kusangana nawo aya, tinzwireiwo tsitsi, tinzwireiwo tsitsi. Kana ari Mwari anoona, ngaadzadzikise zvido zvevanhu. Ndatenda.
Ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukumbirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland nezviro vakaudza dare reparamende muAmerica kuti vanhu vanoziva kuti vaDonald Trump vakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaJoe Biden vanosanganisa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaMike Pence, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, vanoona nezvemashandiro muWhite House vaMick Mulvaney nevaiva chipangamazano chavaTrump vaJohn Bolton. America yatemera zvirango pane vaimbove gweta guru rehurumende mukinya kana kuti Attorney General vaAmos Wako ichivapomera mhosva dzeuori, asi vaWako vari kuzviramba. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyaya yeongororo pamusoro paDonald Trump iri kuitwa nenhengo dzeparamende muAmerica yakave nyaya yekutanga mugakava kana kuti debate rakaitwa manheru apfuura pakati pevanhu veDemocratic Party vari kukwikwidzira mukana wekuzokwikwidza kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaBernie Sanders vati vaDonald Trump ndivo mutungamiriri wenyika ane uori zvisati zvamboonekwa munyika yeAmerica. Pari zvino vaJoe Biden, Senator Elizabeth Warren naSenator Bernie Sanders ndivo vakatungamira muchikwata chevanhu vanopfuura gumi nevasere vari kukwikwidza. Sarudzo yekutanga ichaitwa mumasvondo gumi nerimwe ari kuuya. Vamwe vari kukwidza vanosanganisavo Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer, Cory Booker navaPeter Buttigieg. Kutaura kuno, debate iri richiri pakati. Hondo kila ti achibadzirwa na cha preza sezvo nguva yedu yapera. Rikati timbotarisa zvanga zviri munhau. America inoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekushungurudza nekurova vanhu vasina mhosva. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi rinotarisirwa kuita musangano nemukuru weSADC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanoni Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda.